Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wesvondo, mbudzi 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo Xavier Kasikwere muna 2023 vari varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera.
Vaimbova gurukota muhurumende vaSevia Kasukwere vanonzi vari kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Asi bato reZANU-PF rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe.
Nokuti kana chitima chichifamba munjanji chikanzwa mota kutindira, ingava yemawaya kana yematoi, chingamira here kana kuti kana mbadziko hukura, ingoteererawo zvedu sevamwe vanenzeve dzinoda makuhwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti budget rakaturwa namuzvina fundo Mutuli Ncube gurukota rezvemari harina zvakawanda zvarinobatsira vashandi. Morocco yoita maminimini kuWorld Cup nekurova Belgium. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota muhurumende vasati vaenda muhupoteri kuSouth Africa vaSevia Kasukwere vanonzi vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya, izvo zvapa kuti patange kukandirana makobvu nematete pakati pavo nebato reZANU-PF. VaKasukwere vakabudawo pane imwe vhidhiyo vachiti vakagadzirira kutungamira uye havasi kuzoita zvakaitwa nemamwe makurukota ari muupoteri anoti vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao. Vaviri ava vakakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU-PF nekumbotsigira kwavanoti vakaita mapato anopikisa mushure mekuenda muupoteri pakapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Bato reZANU-PF rakabva rati vaZhuwao navaMoyo vakasununguka kudzoka kubato. Patabata vaKasukwere vati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vange vari parufu. Asi Tabata mutauriri wechikwata chinovatsigira cheTyson Wabantu Movement vaNtokozi Musipa.
VaKasukwere mashoko avo vakamira pane right choice nekuti mukutaura kwavo kuti hapana nidhi yekuti vave iyo vanokupira ruregerero, vari iyo vakatandaniswa nefuti kubva kuZimbabwe. Vari right choice. Muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano. Saka mafungiro edu anga ari kuti vachazoti vakomana huyai batanidze musangano wedu semashandira emboita vamugabe. Asi tiri kuona kuti handivavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana. Saka mashoko avo akasikuri vari right chaivo. Asi mashoko makukuto akataura vanhu ndekuti iwo vaSevia Kasukwere muna 2023 vari varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera.
Saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuZimbabwe here?
MuZimbabwe ndomaari kudzokera, muzvarwa wemuZimbabwe. Vane kodzero rese munyika muno rekuti adzokere kuZimbabwe nekuti musaro weZimbabwe. Saka kuZimbabwe ndokwaari kudzokera ende mazuva acho asvedera zvekuti twadzose tichamuona kufamba muZimbabwe muroad pasina kutyika nekuti nguva yekutyika yapera.
Asi tanzwawo veZANU PF vachiti havasi kutombotya vakasukuwere zvachose vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematurosi chero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudiriri.
Mucharangarira kuti ndambotaura kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouyawo futi vari kuti mugombani wavatakadzinga nefuti hati kumbomutyi nyaya yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi. Asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakaswera vakawanda ende vari redi kuti paanongopinza muzita rake muballot box 2023 vachamupotera. Saka tichazviona kuti iyoyo ava nefuti futi dzavo dzichavhota here.
Mutauriri wechikwata cheTyson waBantu Movement vaNtokozi Musipa vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Zvingonzwa tingopopotawo tozongoonawo pamasaisai ari kuSouth Africa kudakuda kuSoweto kwaanogara. Kubva zvaakatiza munyika akambodzoka paya akatiza zvekare manhasi hatizivi kuti unoita nezvei ndingoita zvokuonawo nokungonzwa asi zvaanotaura zvake zvii zvakangofanana nokuti kana chisima chichifamba munjanzi chikanzwa mota kutimira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana mvadzikaukura ingoteererawo zvedu sevamwe vane nzeve dzinoda makuhwa asi zvazvinoreva chaizvo handioni zvimwe zvazvinoreva munyaya dzezvematongerero eZimbabwe.
Saka bato reZANU PF harisi kuzoiedza kwezva vakasukuwere kuti vadzoke ndozvamuri kutaura.
Harikwezvi munhu wakabuda musangano nenzira dzakaita semabudiro akaita kasikuwere kuti agodzoka musangano. Unoziva here paya zvevakuru vomusangano vanogara tiye uchidziya nokudzidzisa vose vanoita tandetanderedze nemusangano vanodzoka voga havo nokuda kwokuti vanoziva kuti kunze kwomusangano weZANU PF kunotonhora zvisingambobvi. Unoita sevaya vanogara kumapolar region kufunda kuti zuva kana kuonekwa kunyura kwaro. Saka musangano weZANU PF musangano wevazhinji ndiwo homwe inokwana isu navamwe vose tose vanoda kuuya kwavari asi iwo haukwani muhomwe mumunhu uye hapamborina kana imwe nguva zvayo yakanonzi kana kusina nhingi musangano weZANU PF basa harifambi. Aiwa saka handizivi kuti nokuda kuti ndifungidzire kuti vakasukuwere ndiani unovapa manyeme kana nyawi renhema rekuti ivo vachazokwezwa nemusangano weZANU PF kuti vadzoke nekuda kwokuti vasipo musangano weZANU haufambi. Handizivi kuti vanowanei nemanyepa vanopiwa vakadaro manyauka mukanwa harawa kunotachiyamwa
kubva zhiwau navamoyo zvavakanyora tsamba yavo iya vachiti vari kukumbira regerero kuvatsigiri vebato. Pane nhaurirano dzavambozoitawo here nebato nezvenyaya yekuti vadzoke?
Hatina mutungamiriri kana kuti vakuru vemusangano vativatavo vaona tsamba inobva kuna Jonathan Moyo navapatiri zhiwau ichiuya kwavari fomari. Saka pari zvimwe zvamakangoonawo musocial media ndozvatakaonawo hatigoni kurieta netsamba dzakaita seidzodzo nokuti dzinenge dzisina kuuya kumusangano.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Urongwa hwekuzeya bhajeti rakaturwa nemusi wechina negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuri kutanga mangwana. Nyanzvi dziri kutarisirwa kupenengura bhajeti iri kunhengo dzeparamende. Kwemazuva mana kubva musi wechipiri svondo rinouya komiti yeparamende inoona nezvebhajeti ichange ichizeyawo bhajeti iri nevanhu. Sangano rinoongorora nezvemashandiro eParamende reVeritas rinoti musi wa6 zvita ndipo vachazozewa budget iri nenhengo dzeParamende. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti avo budget rakaturwa navanxube harina kunakira vashandi zvikuru panyaya dzemitero yavanobatirwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Budget yakaturwa naminister of finance inoratidza kuti vanhu vachapinda mumatambudziko makuru kuomerwa neupenyu kunyanya takananga nhau dzematax bans asina kuchinjwa. Pari zvino munhu kuti akwanise kusatekswa anonga achitambira mari pa75,000 RTGS. Saka minister of finance havana kuchinja matax bans vechireva kuti vanhu vazhinji muna 2023 vachapinda muhigher tax bracket. Mari yavanonga vawedzerwa yotorwa nepakati nekuti vanonga vakukwanisa kupinda mu40% tax bracket. Ndiyo inonzi zindakupa zindakutorera. Chimwe chisi kutifadza sevanoongorora upfumi hwenyika ndechekuti mari dzanga dzichiparurwa nehurumende mubudget dzinoratidza kuti mamwe mapazi sakaita seminister of finance pache zvayo ine mari inosvika kuma$200 billion, mari yakawandisa zvikuru isine isikaendera nemashandiro anoita minister of finance.
Asika bazi iri rine mamwe makambani akati wandei wandei anoshanda pasi paro muzvinafundo mungano.
Hongu tinoziva kuti vane mamwe mabazi ari pasi pavo ari sana Zimra, Ziparo neZimstars. Asi minister of finance iri kuratidza mubudget mai iyo pache zvayo kuti ichange izobhadhara masalaries evanhu vari pasi peminister of finance mari inosvika $80 billion. Tikatarisa minister of agriculture inova itingati ndiyo the biggest ministry paringe nekuti ine vanhu vakawanda vari muminda vatingati maagritech officers nemaparastata vari pasi payo.
Vari kupiwa mari dzakawanda sei ivo vari kubazi rezvekurima?
Salary dziri kupiwa kuministry of agriculture dzosvika pa$57 billion. Saka ndiyo ministry inganzwisisika kuti inofanira kupiwa mari yakawanda. Zvino zvinogona sei kuti ministry of finance yowana mari yakawanda kupfuura ministry of agriculture? Zviri kutaura kuti mari idzodzi dzichashandiswa zvisiri izvo nekuti hadzingaendi kumasalari.
Asi munofunga kuti chikonzero chei chaita kuti vapiwe mari muzvinafundo?
Yangoiswa pacost center yemasalaries zvezita. Asi isu tiri kuona kune kuyechazoshanda kusiri iko zvinonga zvaakubvisa nyaya dzetransparency and accountability. Chimwe chiri kuti netsa futi chekuti minister of finance havana kubvisa 2% tax. Saka zvinoreva kuti tinoramba tichingotekswa kwatiri kuenda kumberi pamazim dollar. Hongo vadzikisa 2% tax ye foreign currency yanga iri pa4% kuenda pa2%. Asi 2% iyi yagara iri marwadzo nekuti vanhu havana mari yakawanda vachiranga ramba vachingotekiswa nehurumende.
Chamungatiwo muzvinafundo Ncube vakwanisa kuita mubudget mavo muchii chinopembedzwa?
Zvatingafunga kuti zviri nano mubudget ndezvekuti vavaisa mari yakati wandei kubazi rezvedzidzo nebazi rezveutano. Asi dambudziko rangu randinoona makore nemakore ndekuti mapazi iwaya vanopiwa mari yakawanda asi minister of finance havazodisbese mari yacho nenguva.
Ko iro budget iri rinotiratidzei pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Tichitarisa kuti remangwana rakajeka here nebudget? Harina kujeka. Zviri kuratidza kuti nyika icharamba iri mumarwadzo einflation nekuti expenditure ichaitwa nehurumende gore rinoteera iri ichaita kuti mari iwande mumarket marets otanga furi kuita chimbwa mupengo. Saka hakuna kujeka kwatiri kuenda. Naivowo minister of finance vazviratidza mubudget havana kupa patarget yavo zvavaita makore ese annual inflation nekuti ndinofunga kuti vadzidza kuti makore ese avaimbopa target vaiipotsa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri muDRC. Mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda kuti paitwe chibvumirano cherunyararo nevakavapandukira ava. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitika kuGoma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nengo dzemaRepublicans dzave kutungamira dare reHouse of Representatives muAmerica dzinoti dzichaenderera mberi dzichiona kuti America icharamba ichibatsira Ukraine muhondo, asi dzichiti dzinoda kuona kuti rubatsiro urwu runenge ruchifambiswa sei. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevadiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Boris Mugusi, ndini munyori anoona nezvemutemo wegarezinhasu kana kuti legal secretary. Ndiri mudzidzi wemuZimbabwe kuMidland State University. Chirongwa chatinacho seboka rezinhasu, boka revadzidzi, chekuti vadzidzi vanyorese kuvhota chakamira chakadai. Tiri kufamba muzvikoro zvese zvepamusoro, mauniversities, mumakoleji, mumapolytechnics. Tiri kupinda tichikurudzira vechidiki kuri tisakuvhota. Tinovapa yatinoti vota education. Tapedza kuvapa vota education, tinotsvaga atinoti mavirgin voters. Ama 2000 mazhinji havana kunyoresa kuvhota. Ndiva tinotora tovapa zvekufambisa, tovatsvagira transport, waenda unorejista kuvhota. Pari zvino tatotifambei zvakanyanya, asi ticharamba tichifamba kusvikira taona kuti vechidiki vese, astudents ese, anyoresa kuvhota panosvika pa2023.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatadze kuenda kunonyoresa kuvhota vanhu vakawanda munyika vachifunga kuti ndo vanonyatsoziva zvakakoshera iyo kodzero yekuvhota?
Takatonyanya mune vechidiki pakushanda kwatamboita navo zvazvino. Vechidiki havatori nabasa kungoshayiwa hanya nenhau dzesarudzo. Vanoona sekuti sarudzo hadzina chekuita nezveupenyu hwavo. Ndokusaka tiri kuvapa yatinoti vota education, totsanangurirana navo kuti sei vachifanirwa kuvhota uye zvakakosherei kuti vange vachinovhota. And imwe nyaya iri kuita kuti vechidiki vasade kunovhota nyaya dzesarudzo dzinomboitwa muZimbabwe. Vanogona kupa mienzaniso yesarudzo dzakawanda kubva mune dza2000 kusvikira pane dzakapedzisa dza2018. Vanokuudza kuti maelections haashandi, haakwanisi kuita kuti tibvise hurumende yahudzvanyiriri yezanupf iripo.
Saka mushure mekuvadzidzisa kudai, zviri kubatsira here?
Ndinoti zviri kubatsira zvakanyanya, asi hakuzoshayikwa hako nhivi. Kune nhonzvatunzva kusingadi kunzwa nyaya idzi, zvekuti chero ukapedza nguva yako uchivatsanangurira havana chavanobata. Asi tinofara kuti veruzhinji, vadzidzi vazhinji, mastudents mazhinji ari kutambira shoko here nemufaro. Kana makatarisa, muchitarisa mafambiro ataita pari zvino, munoona kuti taregisisa vanhu vakati wandei kudaro, vakati wandei. Nokudaro tinoti haiwa, zviri kufamba, shoko riri kutambirwa, vechidiki vari kunzwisisa.
Takaona vana vachipinda mutsaona vachienda kunoregista kuvhota, ivo vadzidzi vezinhasu, zvakafamba sei?
Tine hurongo nezvakaitika ipapo. Vechidiki mastudents ekuGreat Zimbabwe akabatana nekuRCU, vakange vapuwa transport saizvozvo. Pakatanga paenda boka rakaenda richinopa voter education, vachibva vanyora mazita, vachibva vazadza zuva ravakaenda kunotakura vanhu kuti vanonyorese kuvhota. Vaakudzoka ndo pakaita motokari itsauna yakabva zviri, pakakwara vadzidzi vanokwanisa kuita
Munofunga kuti munokwanisa here kusvitsa uwandu hwamuri kuda panozosvika nguva yekuti kunyoresa kuvhota kwavharwa vanhu vaakuda kupinda musarudzo dzegore rinoedzi?
Tiri kushanda semadhongi kuti panosvika nguva iyi tarisiro yetu ndeyekuti 80% yemastudents inge yarejista kuvhota. Nekuti tinoona sekuti sarudzo idzi kwadzakanyanya kutikoshera isu vadzidzi, nekuti tisu tichange tichinopinda munyika isina mabasa, nyika yakaondongwa, nyika ine udzvanyiriri. Nokudaro tacha kuti tishandise mukana uyu kuti tinge tichikokorodza vose vadzidzi vafane vagotera hurumende iri nani kuitira kuti pavanozopedzawo zvechikoro zvavo vachinopinda munyika vapinde munyika ine mabasa vapinde munyika ine utongi hwejekerere vapinda munyika isina utsi.
Muri kutarisira kunyorisa vadzidzi vangani?
Ndikati tishande nemanumbers zvinhu zvinogona kutineta asi chatiri kutageta ndechekuti patinoengaja mastudents ari mumagroups tikasvika kana kuti vari 15 kune iya yekusecha pafoni yekuti *265 ndiyo atinoita ukaita pafoni pako tikatokuona usina kunyoresa kuvhota tobva taita kuti titotaure newe ukwanise kunge uchinonyoresa kuvhota nokudaro ndokuti 80% yemastudents iri kufanira kunge yanyoresa kuvhota pachazosvika sarudzo idzi ende kwatiri hatichinji zvakangooma nekuti shoko riri kutambirwa mari yetransport iyo iri kuzotombotiperera tinozotombosvika panguva yekuti tinopererwa nemari yekutakura vanhu avo zvakafanana nepari zvino ndaitaura nevadzidzi vari kuezekiel guti university vari kuti mukoma gorisi uyai titakure vadzidzi tine vadzidzi vanokwanisa kuita 76 vari kuda transport mari iyoyo hasati tatoiwana ndechekumhanya mhanya tinge tichinotsvaga mari iyoyo vakwanisa kuti vachinonyoresa kuvhota.
Ko, sei musi uri kutaurawo nezeki kuti iende kunonyoresa vanhu muzvikoro?
Nyaya yezeki inyaya yakatiomei nekuti patakatanga chirongwa ichi ndo matangiro ayakaita takambora kuita nhaurirano navo tichiti vaende vanoise masenders avo ikoko kuti vadzokorore iya vanoti brit asi hazvina kubuda sematarisiro ataita nokudaro takuona kuti isu takufanira kutongomira nezviripo toenda tinonyoresa kumahofisi avo anenge ari padhuze acho.
Aiwa, tinokutendai mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Avo vanga vari vaBoris Muguti, vanova munyori wezvemutemo musangano revadzidzi reZinasu. Iko zvino tochienda kuna Tsanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tsanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti tiri tose muchirongwa chedu chezvechitendero. Tendero. Nasi tine mubvunzo wakanangana namufundisi David Simango zvakare uchibva kuna amai Sivanda.
Makadiko baba Wande nevatereri vose vezvechitendero. Ndakati chikumbirawo kuti mutibvunzire kuna Reverend Simango mavhesisi ari kundinetsa ari pana makonaini mavhesisi 18 na19. Pano murume akauya nomwana wake akanga achirwara kuti azonamatirwa akawana Jesu vasipo, vadzidzi vakakona kubvisa mweya wakaipa. Saka Jesu paakati achisvika, murume uyo akaenda kuna Jesu akati, ndauya nomwana wangu kuti muzomunamatira asi vadzidzi venyu vakona kubvisa mweya wo. Saka Jesu akatotsamwa akati, munoda kuti ndichigerini muchiti kana Jesu asipo imwe hamugoni kubatsira vanhu? Saka vadzidzi vakazoti vavabugana Jesu pavhesi 28 vakatozobvunza Jesu kuti kune mhaka yei takona kubudisa mweya wakaipa. Jesu unotaura kwavari futi pavhesi 29 kuti zvorudzi urwu zvinotoinda kana munhu achinamata. Saka ini zviri kundishamisa kuti kana achiti kwai zvorudzi urwu zvinoinda nokunyengetera, ivo vadzidzi vakanga vachimbobisa mweya wakaipa. Tikatarisa kuna Marko 6 vhesi 13 vadzidzi vajesu vanga vachimbobisa mweya yakaipa. Saka ndo zvandanchidawo kuti dene mufundisi vandibatsirawo ipapo.
Manheru akanaka mufundisi Simango, mubvunzo wenyu uyo.
Manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu vestudio 7. Tinotenda nemubvunzo pamusoro pamako chapter 9 apo Jesu waiva navadzidzi vake vachibudisa mweya wakaipa. Saka nyaya iri pano tinoona kuti Jesu waiva nevamwe vadzidzi vanokwana vatatu vaakakwira navo gomo kundonyengetera. Paakanga achinyengetera kubani uko kwakasara vamwe vapfumbamwe. Ndipo pakauya baba ava nemwana wavo vakakumbira kuti vadzidzi vadzinge mweya wakaipa kumwana uyu, asi vakakundikana kudzinga dhimoni iroro. Ngationei panapa kuti pavhesi 17 panotijekesera kuti mumwe wavazhinji akauya akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembeveri. Saka mwana uyu kurwara kwake kwaikonzerwa nomweya waimukonzera kuti ave zvaari. Saka vadzidzi havana kugona kudzinga mweya iwoyo. Jesu ndopaka zorayira kuti uyaye naye kwandiri. Achibva adzinga mweya uya akaita zvokuurayira achitaura achiti iye Jesu buda pamunhu iwe mweya wembeveve newe mweya wematsi urege kudzoka futi kumwanakomana uyu. Saka mweya uya ndokubva wabvundisa mwana uya achibva awira pasi akapopa mafuro richibva rabuda dhimoni riya ndokubva raenda. Zvakashamisa vadzidzi vake vakati kosei tisina kugona kudzinga dhimoni iroro. Iye Jesu akavapindura akati rudzi urwu. Saka toda kuona pano kuti anorevei kana achiti rudzi urwu. Zviri pavhesi 29 Jesu unoti rudzi urwu harutongobudi asi nokunyengetera. Saka tinoona dambudziko racho kuti rwaiva rudzi rwomweya wakanga wakabata mwana uyu. Ngatizivei kuti mweya yakaipa ina marudzi akasiyana siyana, ine nhano dzakasiyana siyana, ine maranks akasiyana siyana. Saka rudzi rwacho runotaurwa naJesu panapa rune nharo zvokutoti kuti rubude munhu anonamatira wacho unofanira kunge uri munhu anonyengetera nokuzvinyima zvokudya nokutsanya. Zvinoreva kuti unobva wava munhu anozvipira zvizere mukushanda diviro zvomweya kukunda nyama. Saka naizvozvo zvinokukonzera kuti uve nesimba nokuti unenge wakarerekera kudivira Mwari nomwoyo wako wose, unenge wakazvipira, unenge uri munhu anoratidza kuti pano ndinovimba naMwari chete. Saka kunyengetera kuvimba naMwari. Kunyengetera kutaura kuti inini handingagoni ndiri ndega. Saka kunyengetera nokuzvinyima zvokudya kuratidza kuzvininipisa kuti handingagutsi nyama yangu iyi, ndichashingirira kugutsa mweya wangu. Zvino wadaro mweya yakadaro inobva yakutyavo, inobva yabuda nokuti ine nharo. Saka Jesu akataura achiti rudzi urwu, kwaireva rudzi rwemweya yorudzi irworworwo rwaitambudza mwanakomana uyu. Saka muchiona kuti vamwe vanhu vanonzi uno mweya wengozi, uno mweya wakati, uno mweya wakati, mweya iyoyo inosiyana siyana. Saka imwe yacho inotonetsa kubuda nokuda kwokuti iko inenge ine rengi repamusoro rokutambudza. Saka ndinokurudzira vose vanamati kuti zvimwe zvinhu zvinokunetsa nezvinokutambudza sungirira kunamata unokunda unobudirira nokuda kwokuti kunamata unenge uchiratidza kuvimba kwako naMwari. Isu tinovimba naMwari, ngatirambe takadzikisa gejo remunamato nokuti pakunamata ipapa ndipo panokukunda kwedu nokubudirira kwedu.
Tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa mufundisi Simango.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zviri kuitika kumakwikwi FIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Croatia yakarova Canada 2-1 kwapera iko 67 minutes. Pane mumwe mutambo, Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kukunda mumutambo weWorld Cup mushure mekushura mare nekurova Belgium 2-0 nhasi. Chikwata chemuAfrica chakatanga kukunda kumakwikwi ari kuitwa kuQatar aya, iSenegal iyo yakarova Qatar 3-1. Kusvika pari zvino, France chete ndiyo yabudirira kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya. Nhasi mumwe mutambo watambwawo wapera wakadai, Japan yarwa 2-1 neCosta Rica. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vaimbova gurukota muhurumende Xavier Tyson Kasukwere vanonzi vari kuronga kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Asi bato reZANU PF rinoti arivhunduke mutsindo wejongwe. Morocco yoitamba mini ku World Cup nekurova Belgium 2-0. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.